ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki aimbova iye mutapi wenhau asi pari zvino ave muCanada umo ari kuita mabasa ekubatsira madzimai nevanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Titsanangurewo kuti ndimi ani uyezve sangano renyu rinonzii rinoita nezvei.
Pazvita zvenyu, inini ndonzi Sharon Njovo, ndoshandira organization inonzi ADRA Canada. ADRA Canada organization iri kuCanada inoshanda nezvekubatsira vanhu vari mudeveloping countries.
Nyika dzamunoshanda nadzo idzi dzinosanganisirawo Zimbabwe here?
Hongu dzinosanganisira Zimbabwe. ADRA inoshanda munyika dzinosvika 130. Inoshanda mumaprojects anobata development, kudzidza kwevana, hutano, tinoresponda uye zvakare kana paitika madisaster. Pari zvino hatina project yatiri kushanda tiri kuZimbabwe, asi kune sangano ratinobatsira sana naro rinonzi ADRA Zimbabwe. Ma ADRA e-network yema organizations Church ye Seventh Day Adventist Church.
Mungatimi zvii zvamuri kuona zvingange zviri kunyanyotambudza nyika dzakadai seZimbabwe mabasa amuri kubata?
Inyaya yepoverty, nyaya yekushaya. Ndoo panobvira matambudziko akawanda. Pakushaya ipapo vana vanotadza kuenda kuchikoro. Pakushaya ipapo vanhu vanotadza kukwanisa kuti vazvirapise kana varwara, vanotadza kana kudzivirira zvimwe zvirwere. Saka pakushaya ipapo ndo panotangira maproblems akawanda.
Imi mataura kuti sangano renyu riri pasi pekereke yeSeventh Day Adventist. Saka munobatsira vanhu vari muchitendero chenyu vega here kana kuti muri kushanda nemunhu wese?
Aiwa kwete, tinobatsira vanhu vese. Kana takubatsira hatisarudzi chitendero. Tinobatsira, tinoshanda kana kuAfghanistan, kune maMuslim, kune vasinganamate vanonamata. Kana tichibatsira vanhu hatisarudzi.
Zvii zvamungati imi sechizvarwa cheZimbabwe muri imomo muCanada zvamadzidza zvamuchafungawo kuti zvingapakurirwe kunyika dzakadai seZimbabwe?
Pari zvino inini ndiri kutungamira project inonzi Embrace. Embrace iproject inobatsira madzimai vakazvitakura panguva yekuzvitakura nepavanobatsirwa uyezve nekubatsira vana vavo. Takaona kuti madzimai vanofa kana vakazvitakura even kana vakubatsirwa, uyezve nevana vavo vanoshayikwawo zvakare. Takaona kuti zvikonzero zvakanyanya, zvikonzero zvinogona kudzivirirwa kana vanhu vadzidziswa, kana vanhu vapuhwa rubatsiro, kana manesi anovabatsira, kana vapuhwa equipment yakakwana, kana tavaka zvipatara nezvakangodaro daro. Saka tiri kushanda pare zvino kunyanya kuda kudzivirira kushayikwa kwemadzimai because of ma pregnancy nema delivery, uyezve nekushayikwa kwevana vasati vasvika age 5 because pazuva pasipano panoshayikwa vana 16,000 under 5 children vanofa every day, and most of those deaths dzinogona kudzivirirwa.
Imi semudzimai, chii chakaita kuti mufunge kupinda mubasa ramuri kubata iri muri muCanada?
Ndakatanga kusenza ndiri mutapi wenhau ndiri kuZimbabwe, and ndaifamba pane nzvimbo dzakawanda muZimbabwe kunyanya kumatebeleland, kunyanya time yatakatanga kuona nezvenyaya yeHIV/AIDS. Ndichiona vana vadiki kunzvimbo dzakaita sana Plumtree vanenge vachibva kuBotswana vakazvitakura, and then because of nyaya yeutachiwana vaibva vashaya during pregnancy nekubatsirwa ipapo. Saka zvakandinetsa izvozvo, and ndakati ndoda kubatsira, not only kuti ndingoreporta nezvazvo, ndingotaura nezvazvo, ndanichida kuti ndiite mutsauko, ndiite difference life dzevanasikana kunyanya.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Sharon Njovo. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.